isusu seHarare Residents Trust chinhu chikuru chatiri kutoona ndechekuti watafadzwa muguti hawana chavari kufunda kubvira wachipinda muhofisi wachiri kunzi Provincial Development Coordinator wakapromotwa wakanzi waienda pachinhano chiri pachikero chimwe chete napermanent secretary weministry wakanzi wasecretary for provincial affairs and devolution hawana chavadzidza kubva wachipinda wakonzera kupwanywa kwezvinhu zvavari kuti zviri kunze kwemutemo kanokwana katatu kana kuti kana asi chiri kubuda pachena ndechekuti watapadzwa muguti wanotungamidza pfungwa dzavo wasina vavataura naye wasina stakeholder wavaita consultation naye wanongoti zvavafunga vari muhofisi mavo ndozvinofanirwa kuitika ipo pasina kana policy yehurumende iri kuratidza kuti wane chido chekuchengetedza mawetlands wane chido chekuwandudza kuwanikwa kwemvura kuvagari saka zvavari kutaura zvakanaka kana zvichiitwa asi hazvibatsire munhu ngekuti vari kutaura zvinhu zvavasingagoni kuita
asika vashumba tinoona kuti zvivakwa izvi zvinovakwa kubvira paground level kusvika chipere zvichionekwa kuti pari kuvakwa apa sei hurumende isingatore matanho ekuzvimisa
ndipopo chaipo patiri kuti tine dambudziko neapproach iri kushandiswa navamuguti ngekuti zvinhu zvese izvi pazvinenge zvichiitika kubvira vanhu vachitengeserwa richiri ground vagari vanototaura zvinyunyuto zvavo kukanzuru kuema nekuhofisi kwavamuguti kwacho kunyange vanhu vazhinji vasingakuendi vachienda kuministry yelocal government and public works vachindotaura kuti apa pari kuwakwa zviri kunze kwemutemo apa pari kuwakwa zvinopikisana neregional town and country planning act izvi zvinopikisana neurban councils act mainspectors environment management agency mainspectors ecity planning department vanotoenda matown planners achitondoona zviri kunze kwemutemo zvichiitika asi vasina chavari kuita saka isu tinofunga kuti zviri kutaurwa navamuguti ndo atinoti mapopulist statements ari kuitirwa kuti zvingobuditse pachena sekuti hurumende ine chinhu chairi kuda kuedza kugadzirisa pamusoro pekuparadzwa kwemawetlands saka hurumende inotoziva zviri kuda kuitwa saka ngaiteerere zviri kutaurwa nevagari ngaiteerere zviri kutaurwa nemasangano akaita seHarare Residents Trust masangano akaita sana Harare Wetlands Trust masangano anocherechedza kuchengetedzwa kwemawetlands
imiwo sesangano rinomirira vagari mune matanho amuchatorwa here panyaya iyoyi
sangano redu seHarare Residents Trust chinhu chekutanga chatatotanga kuita kubva nhasi masikati tanga tichibvunzurudza vagari kuti munotigudini vagari vazhinji vari kuti dai zvichiitwa pamutemo tairatidzira kupikisana nedanho riri kuda kutorwa nehurumende chechipiri vagari vari kuti watafadzwa muguti vanofanirwa kumbotora mukana wekuuya kuvagari wajulai moyo vanofanirwa kutora mukana wekumbouya kuzotaura nevagari saka isu seHarare Residents Trust tichaedza nepatinogona kuti tironge misangano yatinombokoka vatungamiri vekuhurumende kuti wauye wanzwe zviri paground
inzvimbo dzipi manje dzavari kuti varoda kuputsa
kana tichitarisa Harare yose nzvimbo zhinji dziri kuwakwa pari zvino mawetlands munoona mukaenda kunzvimbo yakaita seNew Marlborough mukaenda panzvimbo yakaita sekumonaville mukaenda kunzvimbo yakaita sekubudiriro mukaenda kunzvimbo yakaita along mukuwisi kunana waterfalls uko munoona kuti kune nzvimbo dziri kutowakwa kuglenora chitungwisa kumabvuku nekutafara kune mawetlands mapani anoyerera nemvura zvisingagumi awakwa